Kana uchifura zvako nemumusha mukuru wemamutare wese kubva, unogona kufunga kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muupenyu hwevagari. Asi ukazotaura nevagari ava, zvinobuda pachena kuti vazhinji vavo vari kurarama nenyasha dzashe. Amai George Munetsi vanogara panyausunzi flats musakubva. Amai Munetsi vanoti vari kunetsekana zvikuru nekushaya mari yekubhadhara pavanogara, kuwanira vana mari yechikoro, mari yemagetsi nezvimwe.
Isusu tiri kuchemawo pamusana pemagarire takaita. Zvinhu zvese zviri kutishupa, zvese marendi, maschool fees, nekuti toonawo chikafu chekuti tidye. Makambani hakuna akapera kuvharwa, rume edu akasosiya mabasa kare kare. Izvi zvakuda necheti nechi, hatisina kana nesendi. Izvi kana mari yerendi cheche kuti bhadharo rendika, tiri kutoishayiwa. Tiri kutopona nezvemazambuya yaichitaura kuti tinoisa masaki anhu flea market mumba kuti tikwanise kuona mari kuti tidini, tirobhadharawo maretsi. Izvozvizvi hembe hatitengi. Izvozvi magetsi chaiwo chaiwo. Takanga takambopiwa mabhonasi, hatichizapiwa chinyi mabhonasi, asi hazvina kutibatsira. Pakangopera bhonasi kwakuenda kojusa $10. $10 yakuita 1 week yatopera, hapachina. Tobvata chai kuti zvinhu zvacho zvakutombofamba sei. Saka dai anga karegera kutotipi chinyi mabhonasi acho, hazvibatsiri chiro. Kutotiitira chitsotsi kuti totivhara.
Mumwe wevagare vemusa kubva vaLeslie Nyamanyaro vanotiwo pari zvino vari kurwadziwa nekushaya chouviri. Vanyamanyaro vanoti mabasa avo emaoko ari kusangana nezvimhingamupinyi sezvo vachigara vakashungurudzwa nemapurisa ekanzuru. Vanyamanyaro vanoti nguva yavo zhinji vanotorerwa zvavanotengesa vachipomerwa mhosva yekutengesera pasingabvumirwi.
Mararamiro ariko mazuva ano ibhora rembabvu, bhora resimbi, nekuti hapana chiri nani. Mabasa haasi kuoneka. Kana ukada kuita zvekutengesa tengesa, zvinhu zvacho hazvisi kutengwa. Vazhinji vanoedza kuti vabatsirikane vanotengesera mumigwagwa. Ndiwo anozi maunauthorized vendors wewe, but vanenge vachida kutry kuti vararamise mhuri dzavo. Vanozotorerwa zvinhu zvavo, zvimwe zvinongorasika. Wachisara wasina chinhu, wotangisa futi 0-1 kutanga futi patsva. Saka tingararama sei kana zvinhu zvichinge zvakadai?
Mumwe mugari wemusakubva amai Sekai Murivo vanoti vari kurarama nenzira isina remangwana rakajeka. Amai Murivo vanoti makambani mazhinji muguta remamutare akavhara, izvo zvava kupa kuti vazhinji vashaye mabasa ekuraramisa mhuri dzavo.
Zvinosiyana munyika metinogara. Kune amwe anosanganawo nezviri nani, kune azhinji acho tirakandofanana, tirindosanganawo nanhamo dzega dzega musakubva muno, ngoti hapana kurusenzwa. Zvetinotengesa zvacho kundoone chiro chidu, mari shoma shoma yekutenga zingwa. Mumanheru mozodaro zvimwe utsvaga yekutenga zvekamuriwo, mutenge chii. Ndokurarama kwacho, hapana pane kambani, hapana parusite mari. Kazhinji mufree market mumasango munotengeswa munorumbirwa. Marumbirwa zvadonha mwana mwana, zvimwe zvechikweiwa zvechienda. Hapana zvotingagone kuita kuti kutorarama onge nyasha dzamwana.
Kutaura kuno, makambani makuru anosvika 10 akavhara mamutare kubva gore rapera, izvo zviri kukanganisa vanhu vazhinji vaimboshandira makambani akavhara aya. Steven Manuere mumwewo mugari wemamutare. VaManuere vanoti vari kutambura kuti vawanire vana vavo mari yechikoro, chikafu pamwe chete nemabasa emaoko.
Pari zvino hatina tarisiro kuti tiri kuenda mberi, nekuti zvakatotiomera. Kana kuendesa mwana wechikoro kutonetsa, zvokutoti dai tatombotsvagirwawo zvekuti tiite muno maprojects, because hapana zvatiri kutomboita, kutongogara tichingotenderera nerokesheni.
Varegai Dzirutwe mugari wemusakubva. Vadzirutwe vanoti havana cheuviri sezvo nguva zhinji zvinhu zvavanotengesa zvichibvutwa nemapurisa.
Unoshaya kana nemari yekubhadhara kana rendi chaichaya kubhadhara, kuti uti utengesewo zvinhu wakusungwa, wakusungiswa, wautosungwa nemapurisa. Utogare nzara yatotanga paumba, udini uti uende kuda kure kana kutsvaka munda kuenda kurima, unonga utorwa futi kana mapadzi acho. Handizoziva kuti toita seiwoni manezvo zvakadai zviri kutinetsa munyika muno. Dai zvaita zvinhu zvimbochinjawo kana zvimbotiwawo zvimwe zvinhu zvokuti anhu amboona mabasa marovha, hapana ari kusenza, hanesa kamupera kundogara. Izvi zviri kuenda kuenda kumusha, unosvika kukodini unongoine mhuri apo neana ari kuenda kusukuru. kuti une mari kuti utsvage mako une mari acho kutanga kuti utsvage mari hapana ponongombo iyo saka wedwe tawadziwe
vatambudzai nashi vanogara musakubva uye vanotengesa mbatya dzakambofekwa pamusika wesakubva vanoti business ravo rakamira sezvo vazhinji vasina mari yekutenga zvavanotengesa
business pari zvino hakuna chinhuwa hakuna mare vanhu tiri kusafa mari achaibatiki mazvona kubvira last year svika pari zvino tiri kutambudzika stereki
makambani emamutare aipa mabasa kuvanhu vanosvika zviuru gumi nezvishanu uye vazhinji vacho vaibva mumusha mukuru wesakubva makambani mashoma mamutare asara achiri kushanda anosanganisira Kens Foods, Quest Motor Corporation, Tanganda Tea uye Mutare Board nemutare Bottling Company. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.